Na 9:45 tiri pavenue patotangira demonstration. Vakunaka vandifonera achiti udza maite ese ado demonstrator kuti manheyo akurariwe. We are going to visit every household to make sure we deal with them. He even promised kupisa dzimba dzevadzidzi.
Maziva sei kuti ndava kunaka vakufonera?
Ataura zvake. Ndoziva kuti ine zvechirake. Vataura ndozi dzimu kunaka. Ngadzore. Please udza maite ako. Maactivist ado demonstrator kuti sise zvanofifta akupindira. Manheru akurariwi tichavhisira every household imwe zviva richapinda.
Saka imi matora matanho api pamusoro mavatichiinda
matora matanho yekuti isusu demonstration just a peaceful demonstration. Saka zvamuri kutaura atingi hazvifaniri kuti zvingakadaro tii pana vazimbabwe tese. But zvisinei inini ndaaleta leadership yepati ndikaleta makurukota emisangano yemayouth kuti vose vari mudzimba vakara vakagadzirira kuti anything can happen kuti vazviprojecte.
Ko maenda here kumapurisa nemashoko iwaya?
Mapurisa akutoendeki ndapotera kuenda but isinze zvisi pane zvisizvo pane pressure vanhu vanotanzizwa so far mbomiri report. Also mapurisa acho handifungiri vanozvitora serious because ni ndambotera kuda kundoripota papolice post yepamakere square zvikanzienda kusendera. Saka nini chakazvitika mutown izvi ndabva ndangodzokera kumba.
Saka zvingakudzorerai kumashure zvakadii izvi?
Kudzorera kumashure I don't think what even in each. Hazvidzorere kumashure. Isusu struggle yedu yatiri kuita. It's a genuine struggle.